Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 24 ndira 2023. Makatenderera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya iyi ichaenderera mberi nekudzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani.
Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondo rapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapindira panyaya dzekuranwa kwemaguta.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka.
Rakatarwa mugore ra2018 pasi rese riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro.
Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekukosha kwedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzeCitizens Coalition for Change vaChris Mike vanoti vachanga vari mudare redzimhosva nhasi zvakare kuti nyaya yevasungwa ava ipedziswe sezvo isina kupera kukurukurwa nezuro. VaMike vanoti nhasi magweta achapedzisa mashoko avo ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa vavo vachipiwa mukana wekubhadza mari yechibatiso.
Pazuva ranhasi musi wemuvhuro 23 ndira 2023 taenda kudare zvakare nevasungwa vakasungwa kubudiriro vanove nhengo dzeCCC. Taenderera mberi nechikumbiro chekuti vasungwa vose vari 25 vatongwe vachibva kumba vari pachirongwa chinonzi chebail. Hurumende kana kuti vana muchuchisi vaunza mumwe zvemufakazi anove mupurisa kuti ape humbowo hwekupikisa kusunungurwa kwevasungwa mushure mekunge abvunzurudzwa. Magweta apiwa mukana wekuti achitaura mashoko ekugumisira kudare. Vana muchuchisi vachisimbirira nenyaya yavo yekuti vasungwa vasaburitswe, vanomiririra vasungwa tichimirawo nenyaya yedu yekuti vasungwa havana chavakatadza chikuru zvakare kuti vose vanokodzera kuti vapuwe mukana wekutongwa vachibva kumba.
Mangwana chipiri chii chamunotarisira mudare vaMike?
Nyaya iyi ichaenderera mberi nekudzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani. Tichapedzisa mashoko edu ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa. Dare rozotiudza kuti richapa mutongo rini mutongo wekuti vasungwa vasunungurwe kana kuti vatongwe vari muchitirongo.
Pane zvamataurira dare here? Pane chimwe chikumbiro chamasvitsa kudare remhosva iyi?
Tatsanangurira dare kuti tinokumbira kuti nyaya iyi ikurumidze kupedzwa nekuti vazhinji vari kutambura zvakanyanya vari muhusungwa. Mumwe musungwa atosvika pachinhano chekubata chirwere cheCOVID-19 ari muhusungwa kuremand prison. Saka dare ravimbisa kuti richazama kuti nyaya iyi ifambiswe nekukurumidza.
Rimwe remagweta enhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondo rapera vaChris Mike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi kwakare nyaya yeumiriri wezengeza West muparamende vaJob Sikala inotarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Nganga kuti vape uchapupu. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court zvandirapera unoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo havana simba rekupindira mumabasa anoitwa nemakanzuru mumakanzuru. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti yairega vaMoyo vachipindira mumabasa avasina simba rekutonga, izvo zviri kukonzera nyonga nyonga mumakanzuru zvichikonzera kuti makanzuru atadze kuita basa ravo nemazvo. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti chimwe chiri kunetsa kusarudzwa kwevanhu vasingakodzeri uye vasinganzwisisi basa ravanotarisirwa kuita.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapindira panyaya dzekuranwa kwemaguta. Mukatarisa mvura chaiyo, Zinwa yaakukondrora madhemu anofanira kunge achiuyisa mvura. Mvura yacho kana ichishayikwa, havatizoone vanhu vezinwa vachibudikira vachitaura kuti sei vasiri kutipa mvura. Tinonzwa paakublemwa city council, iyo inenge isiri iyo inoingirana madhems acho, isina simba rekuwedzera dhemu infrastructure inopa mvura kumacouncils. Tikatarisa jaya yezinara, tinoona zinara yotora mari yose yemarets anobhadharwa nevanhu vanocherera michovha. Kare taiziva kuti michovha yacherwa kucity council zvaiipa mari yekugadzira marodhi, mapoto taisaona achiwanda zvataita. Asi hatichaoni zinara kana panzi marodhi ashata, hatinzwe ichitaura kuti mari iri kuendepi, zviri kufamba sei. Inotoita kunge chingori chibhodhi chakakrieterwa chine marights ekuzvidyira hacho mari chinyerere, chisina basa rachinoita mumaguta machinomora mari yakawandisa.
Sekuona kwenyu vaMasaraure, chii chamunoda kuona chichiitwa? Mhosva iri panani? Chii chiri kukonzera izvi?
Tikatarisa zvakawanda zvaakungonzi central government ndo yakunge ichitora presidency. Tozozwa nyaya yemadevolution funds ayo anenge achinyadetemainwa necentral government ichipa zvimedhu zvimedhu zvainofungira kuti zvinokwana. Dambudziko remaservices richaramba richiwedzera mumaguta, uyewo tozotarisawo competence yevatungamiriri vacho vanenge vari mumaguta.
Chamunoshora pamusoro pevatungamiri ava chii?
Tikuona vamwe vacho vanenge vaiswa vachigona kuimba vari veopposition, vasingagone kumaneja maguta acho, zvinokonzera madambudziko akawanda. Tinonzwira tisi vashandi vakawanda vari kutadza kutambira mari dzinokwana panguva iyi.
Chamunoda kuona chichichinjwa chii vaMasaraure?
Chichema chedu tipinda ma2023 ndechekuti central government ngaiite simba rekurana makanzuro kumakanzuro. Vemakanzuro vanotungamirira vawanewo capacity building, vawane zivo yakasimba yekukwanisa kumaneja maguta edu.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi chipiri 24 ndira izuva rekupemberera kukosha kwedzidzo nekubatsira kwedzidzo mune zvebudiriro pasi pose. Sangano reUnited Nations General Assembly rakadzika kuti musi wa24 ndira gore roga roga richava zuva rekupemberera kukosha kwedzidzo pasi pose, richiti dzidzo ikodzero dzemunhu wose. Sangano reUnited Nations rinoti vana nevamwe vechidiki vanoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemana 244 million havasi kuenda kuchikoro, ukuwo vanhu vakuru vanoita mamiriyoni mazana manomwe ane makumi manomwe nerimwe kana kuti 771 million havagoni kunyora kana kuverenga. Tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwavira Joe kuti tiwe kukosha kwezuva ranhasi.
Zuva iri rinoreva zvakawanda mueducation. Chokutanga nechokuti izuva rakatarwa mugore ra2018 pasi rese. Riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro. Pachirungu vanoti education is a human right, a public good and a public responsibility. Zvinongoreva kuti education ikodzero yemwana wese uye zendo inopa kuti upenyu hwevanhu huite zvakanaka uye zve chikwanisa kuti iwanikwe nomunhu wese pasirese. Zvinoratidza futi kuti zuva iri rinonangana needucation nokuti education ndiyo muzongoza werunyararo nedevelopment pasirese. Saka rinokurudzira inonzi iko pachirungu inclusive and equitable education and lifelong opportunities, kutaura kuti education muzongoza wekurarama kwavanhu pasirese.
Dr. Joe, pazuva redzidzo rinokosha kudai, chii chamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Kurudziro yedu huru kuhurumende musi wa 24 January ndeyekuti hurumende ngaione kuti yapa varairidzi mari dzinokwana, mari dzinoenderana nemari dzavaitambira October 2018 asati asvika. Ndokuti varairidzi vaite vana baba vanokurudzira vana vavo kuti vaende kuchikoro. Asi imwe kurudziro huru kwazvo ndeyekuti hurumende inangane nokuona kuti yapa bhajeti rinozopa kuti vana vakwanisewo kunge vachidzidzawo muzvikoro pachena, kana kuti yatinoti free education. Hatidi kuti zvive zvepamuromo chete zvokutaura nokuti takuenda kumaelection, asi tinoda kuti zvive zvemandorokwati kuti education yawanikwa nemunhu wose, uye muzongoza wokuti ramangwana ravanhu rive riri nani.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Apo mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanaya zvakanyanya, vamwe varimi mumaruwa edunhu remasvingo vari kuchema chema kuti mvura yarambira mudenga, izvo zvoita kuti mbeu dzavo dzitange kutsva, zvinogona kuti vatarisane nenzara zvakare seyegore rapera. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vakachitaura neStudio 7, varimi vakawanda mumaruwa enzvimbo dzakaita sekwaChii, Saka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvave zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaDemetia Sakara vekwaNerupiri kwaGutu vanoti mvura ikasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoi, cherekazouya gohwo racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorya kuti tichaita zvegore rapera zvokuita zharafu, notikapamwa futi zvinenge zvatishatira. Mbeu dzaipa tava kutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera, masikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohani Chihwani vemumaruwa ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuno kunemamwa ku mvura yaramba ichadi kunaya, mbeu dzacho dzatumbuka payarambira pandobva zhata. Izvezvizvi zhara gore rapera yanga ine izvo tabayiwa nokumanya nezvipepa, tovona umwe ane chipepa chake cheupfu totomanyirana nezvindiro kuti udatiwane kurarama.
Mvura mudunhu remasvingo yakambonaya zvakanaka mwedzi wambudzi nazvita, asi yakabva yaenda zvekuti mwedzi uno nzvimbo zhinji hadzina kuwana mvura yakawanda. Kunzvimbo dzakaita seChiredzi neMwenezi vagari veko vanoti mbeu dzechibage dzava kutsva, asi zvakaita semapfunde nemhunga zvichiri nani. Amai Netsai Madamombe vekumhandamawe kwaChivi vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura makore maviri akatevedzana kuchapa kuti vanonge zvose nemuromo.
Mvura ikasanaya kwendoguno tinofanayo zvihara, gore rapera haina kunayazve. Handoziv kuti usukuru hwounenge huita sei, nokuti tikaita zhara kureva kuti mari yainotumigwa takuda kuti titsvage sadza. Kana izvo kuchikora hazvingamboendi nezhara iyoyo, nokuti hapana kana chokubata. Tinoshaya kuti tingatangira kupi, naMwari tinongochemera kuti dai matenga atizarukira.
Mukuru webasa mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vaKalisto Masiwa vati varimi havafaniri kurohwa nehana zvakanyanya sezvo mwaka wekurima uchiri pakati.
Saka ndiri kufunga kuti vanga vagadzikani vasarohwa nehana, but generally the situation across the province yakamira yakati mvura hatisi kuwana rainfall activity seyatiri kuwana kuma yatukuona kuma ma provinces ana mama Mashonaland provinces much east much west much central ne part of Manicaland kuri kuita some rain festivity
vamasiwa vati muongororo yavari kuita nebazi ravo munzvimbo zvinji mbeu dzave kutsva asi mvura inogona kudzoka zvikaita nani
tinokumo kwatinoona kuti mvura haisi kunaya yane nguva mbeu dzakuratidza kuti dzakuda mvura zvikuru sei mbeu dzakaita sechibage tinoona sekuti vakarima mbeu dzinenge mapfunde mbeu dzatoti matraditional grains dziri dzichakashingirira dzichakanaka dzinogona kuita zvakanaka
vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga rukweza nemapfunde sezvo chibage chiricho chiri kutanga kutsva mudunhu iri bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kubudisa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita semasvorand east newest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuharare kuri kunaya mvura yakawanda asi Masvingo nemamwe matunhu ekumatebeland kwakaoma ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada vanova chizvarwa cheZimbabwe valiyo mukumba vanoti kereke yavo ichange ichishanda nevaimbi vekumusha senzira yokudzidzana nekudzidzisa vechidiki vari kuno kunze kwenyika tsika nemagariro ekumusha. Vamukumba vanoti vakakoka vamwe vaimbi vanobva kuZimbabwe vachange vachishanyira Canada muna chivabvu. Ngati ndwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye nava mukumba.
Tine zvakawanda zvatakabata kunyanya gore rapera, asi ndinotenda kuti tinofanira kudarika pane zvatakaita. Tine imwe orphanage yatakakwanisa kubatsira sevana vamwari iri kuRisutu, inonzi Risutu Orphanage. Gore rino tine maactivities akati wandei atiinawo. Rimwe activity yatiinayo tine vaimbi vekuZimbabwe vanoimba gospel vatiri kutarisa kuti vanofanira kuuya muna May. Tine urongwa hwakawanda hwekuti tirambe tichiconnecta nevanhu vekumusha, Mwari achititungamira tichibatsira patinogonawo. Zita rake richikudzwa.
Vaimbi vapi vamakatarisira kuti vachange vari kuuya ikoko kuCanada muna May?
Tina Minister Elad Cherai vatiri kutarisira kuti vanenge vachiuya. Vazhinji pamwe vanoziva nokungoti Elad Chet, ati muimba nemukurumbira kwazvo. Is a worship minister, is actually a pastor as well. So tiri kutenda kuti vachange vachiuya muna May pamwe chete nemudzimai wavo kuuya kuti tigowane nguva yekurumbidza Mwari, vanhu vachiwana nguva yekusununguka kubvisa mastress akasiyana siyana. Vanhu vakasangana naMwari paine rumbidzo, zvinhu zvakawanda zvinoreruka.
Zvakakosha sei kuti muwane muchidyidzana nevaimbi nevamwewo vanobva kuZimbabwe muri ikoko kuCanada?
Zvakakosha nekuti ndopane imwe yainonzi cultural exchange, tine vana vedu vamwe vanoberekerwa muno. Ipapo ndopavanodzidzawo nziyo dzinofarira vabereki wavo, uyewo dzidzawo the type or style of worship yatakakura tichiita sevabereki. Uye tinotenda kuti zvine impartation yazvinoita kuti we are also preserving our culture by doing that.
Tiri ipapo panyaya yeculture, tinoona kuti muimbi Oliver Mtukudzi awana iye achisvitsa makore mana ashayikwa. Mungati anorangarirwa sei nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose?
Vanorangarirwa nezvakawanda, including motivation to many people, even music yavo ichingoridzwa. Ine ndinofunga kuti icharamba ichiridzwa. Music does not expire.
Pane rwiyo rwavo rwamunofarirawo here imi?
Pane rinoti ndirangarirei, ndo rwandinofarira zvakanyanyisa. Munoona muimbi akaita saOliver Mtukudzi paimba aimba nziyo dzake zhinji dzaiita sokunamata. Saka nziyo dzake zhinji dzinokurudzira kuti munhu unzwe kuda kutsvaga Mwari dzinotifarira zvakanyanyisa.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada valiyo mukumba vari parunhare kuCanada na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday, chipatara che Bite Bridge District Hospital, chinonzi chakatswa nezuro, chikarasikirwa nemichina mizhinji, zvichitevera moto unonzi wakatangira mune imwe imba inovhirwa varwere. Gore rapera muna mbudzi, chipatara ichi chakatswa zvakare. Munewsday makare, gurukota reIndustry and Commerce amai sekainzenza, vanoti hurumende irikuedza kutsvaka nzira dzekuti makambani emunyika agare achiwana mari yekunze, vachiti hurumende inoda kuona makambani emunyika achigadzira zvinhu zvakawanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabia pamutare nezuro mayute zano pf akafamba aine mota nespeaker echitaura chiti vanhu atidi kuona munhu anonga akapfeka yelo nhumbi dzacha misaba kuno hatisi kuzvapi tikaona munhu anonga akapfeka matshirt aiwanini eyelo acha misa tiri kuponda kutouraya echitaura anhu ese kubva kumabiya kuchienda kwana chitora kwese kuchitenderera ndipo dzakakwana munyarari kwese kuchitenderera nemota uchifamba chitaura kuti hatisida kuona munhu anonga akapfeka matshirt eti Prosti, tiri kuzoponda ndio zvaitaura zvabaitaura ikoko saka ndio kukambena kwakasununguka here ikoko kukutsikira umwe pasi shumba yajiwa mutare
ndiwaiwa tafara tichiona uyo mupurisa uyo wakashama mapurisa uyo aiwa takafara chaizvo nekuti isusu taanzwa vanhu vari kusungurudzwa nemapurisa hapana kana zvinoitwa asi iye zvinoizvi kwakangonzi mupurisa uyo vanhu vakaita batai kuti ngaabatwe vanhu vakarova matripusi ikoko nanhasi varunzi vari kutsvagwa 10 matizive kuti mutemo werujesi tiri kufara chaizvo nezvakaitwa nemupurisa uyo akataka mapurisa uyo vakaita basa chaizvo tiri kuzvifarira izvozvo vakaita zvakanaka chitanzwa nezvigumbu mwoyo nemapurisa iwaya zvakaita zvakanaka chaizvo tiri kutenda tongotara mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde
varume musangopinda vana guni ava vasingazi vanotaura vabve ZANU-PF shuwa shuwa ungambaitaura kuti kwai vanhu vezanupf havasi kurwa vanhu imakamuchirwa vanhu kwana murehwa uko muti madhara yaari kuchipatara nhasi ikeno vanhu vacho moti kwai motoendera mutemo vakati vasungwa vana paisi dhamba havazikani kuti varipi makavasunungura kare mukati vati vatize munyika nanhasi havamo samuri kuti vanhu vezanupf hamusi kutyora kodzero dzevanhu kudii
saivo ndiri saivo vecc vambouya kwana chivi vachikambena hatitomboiziva hatisati kana tambonzwa kuchinzi yavuya kusvika kuna nangundu mwenezi kwana gororoko kudzoka kunobata kwana chivi kose kwana madlangove kwana mazorodze vachipinda mumaraini ose kwana mishenuko vachitsvaga rutsigiro vanhu vakafutsigwa nezanu ngavambouya chikwata chimbo kurudzira vanhu kuvhota vachitaura zvavanoitira vanhu kana vazovhotegwa vanohwina ndomatunhu ari kuita kuti tiruze ndatenda ndatenda
taiti yeviri yekuti His Excellency inosvota mwoyo His Excellency kuita sei Excellency dzacho dziri pakuita seiko pakuuraya vanhu nekuponda nyika nekushayo nemisgovernance iripo here necorruption ndo His Excellency yamunoti kwai His Excellency musaungirongwa muti Mr. Munangagwa hakuna kuti kwai His Excellency kuita sei munhu ane utsinye kudaro munhu anoshayisa maticha mari anoda kuvharira manese mujeri ndo His Excellency iyoyo His Excellency yacho inobva kuita sei
ZANU-PF ZANU-PF tinyareiwo munopa varume vakuru 7 usa mozotitungamirira vanhu kuenda kunovhota kutungamirira ne 7 usa sabhuku anochengeta vaeni vaanopa kudya haapindi muwelfare haapindi munezvese zvekudya vanhu vacho anovape sipo yacho anotenga ne 7 usa kana imuvatungamiri munopa vana venyu 7 usa yekumupa pocket money regai kudaro vabereki isu takarwa hondo isu misoro iyo zvinotema nekutakura zvinopisa tichikwira mugomo tinochengeta magandai mopa masabhuku 7 usa ZANU-PF itai mushenyu
nyaya yamataura iyi ndainzwisisa zvakanaka mazimbabweni tigone kupinda maelection Injitoro mtsigiro tripusi ya kakwana. Asi nye taurwa ikunzi. Zino batsile ikutite ma election. Isusu wacho wanupikisa taka zunga mbira za kondo. Zeshua taka zunga mbira za kondo. Moyo neshungu na dzwa sichati ngezi chitukita. Kana sanpia vichiramba ichita zairu kita apana kwa tulukuyenda. Tukukumbira wakuna nyosa ni jamini sapre mtunga miri wedu. Advocate muti itirozo kuti mutange magadzisa zvinhu zvese zvinge zvamira panzvimbo. Tipinde maelection medu tisina chipomerwa chinonzi vakazoti. Kana vasati vabvuma kuita zvatinoda zvinina ndirambe tichishupana kusvika tapinda maelection. Ngatigadzirise mapepa, ngavagadzirise mitemo yezeki. Zeki ngaimire panzvimbo irege kuva nesaidi recharerekera. Ipapo tinoti tipinde maelection takasununguka. Ngavatange vasunungura vana veshanduko vavakasunga vese.
Ndinoti kumwana weZimbabwe, zviri kwauri mwana weZimbabwe, kuda zano kana kuda upenyu hwako, zviri kwauri. Ndinodaro nokuti vazhinji kukotsikana zvisina, asi meso makatsinzina, kutofitooneka high life asi munongotamburawo zvazviri. Iyi nyaka yanga nyika yanga yeredu tose, tetagovana tala zvakanaka. Chimbofungai kuti Mugabe chai chai mbune akafawo kuti izvi handichadi vakomana. Ndakumboita zvachamisa manje. Aizvifungira izvozvo ndiani? Asi iwo uri kumachonyonyo kunyajena uko chirasha vanenge vachiti kwai haiwazve. Indiri weZANU-PF. Sabvu kuona padivi vachiti wevhotera ZANU-PF yangu nokuti ZANU-PF yangu yakandipa gejuiri kuti ndirine. Saka ndotokuudza pekuvhotera inini. Arume tingi nguva yakwana. Nhambe tambe inoregwa ichatapira masabvu kune machisi. Sumoyo handimuneziva yekuti kwai nhambe tambe inoregwa ichadini ichatapira kangoma karirisi kana ngavapere nokubvaruka pamakabata pakakwana varume.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari amai Janet Yellen avo vari kushanya kuZambia nezuro vakaudza mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema kuti America inokoshesa usawira hwayo neZambia vachiti America inoda kusimbisa usawira uhu. Amai Yellen vanotiwo China inofanirwa kuregerera zvikwereti zveZambia vachiti nyika dzose dzakatarisana nezvipenga mupinyi zvakaita sezviri kukonzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Amai Yellen vakarumbidza vaHichilema mukurwisa kwavari kuita nyaya dzeuori muZambia. Nasi amai Yellen vanopedza kushanya kwavo kuZambia vobva vananga kuSouth Africa. Zvongova edi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro svondo rapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera kuti mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka. nasi nyika yepasi pose dzinocherechedza zuva rekukosha kwedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.